ze bato kana zisangano chinhu chakangonaka nekuti unenge uchiunza pfungwa itsva. Zvatinoona ndezvekuti NDC sebato rematongerezve nyika riri kutsikidzirwa nekushandidzirwa nezanupf. Saka zvakangonakawo kuti varatidze kune vanovateerera nevanovatsigira kuti vachiripo uye vachiri kuedza kuti vachinjinure nokugadziridza zviri mubato mavo. Saka ndopa chinhu chakanaka kunoona kuti vamwe vacho vanhu vatsva vasati vakwikura, vamwe vacho vanhu vanga vachingozikamwa kuti variko, asi zvichingoratidza kuti vachamisa vakuda kuti vange vachisimbisa bato ravo nekuisa nhengo itsva. Zvinongoratidza kuti aiwa ibato rinorohwa nyora dzisiri kudaro.
Pane vamwewo vari kuti idanho rekuumba musangano pamberi pesarudzo dza2023 nevamwewo vari kuti aiwa nderekuzvipoteredza nevanhu vari pedyo navo. Munoti
icho chokwadi kuti kana bato reNDC Alliance richigadziridza richiisa dzimwe nhengo zvakanaka kuti vakatarisa kakutsarudzo, nokuti kana ukatarisa tsarudzo ya2023 hausinda kutarisa tsarudzo ya2023 una maplayers masharo kana team ichienda kuworld cup Dubai 22 national team ngaindione maplayers anenge matsva vachisanganisa experience neusefulness. Saka handifungi kuti chinhu chakashata, nokuti bato iri rinonzi bato harina kutsiga hakuparara, uyezve zita racho harisati rakushanda zvakanaka. Kuchinjinura nhengo kutongoratidza kuti vari kugadzirira nokusimbisa bato ravo tsarudzo isati yasvika ya2023.
Takaonawo vachamisa vachiparura chigaro chitsva kana kuti bazi idzva rediaspora affairs. Zvii zvamungataura pamusoro pechigaro ichi?
Kugadziridza chigaro chediaspora kana kuta kuita kuti chinge chiri chigaro chitsva zvakanakawo, nokuti zvinongofungidzawo vatsigiri vemdc vari kunze kwenyika kuti aiwa bato ravo richiri kuvarangarira. Asi hazvina kukwana zvongakungoti kuwedzwa munhu mutsva kana kuti ugadzirwe position itsva. Ngavatiratidza kuti vasiyana nezanupf, nekuti zanupf ndoramba ichitaura nekuti diaspora varoti vaiti diaspora investment. Asi NDC Alliance ngaichipinda nedzimwe nzira dzokuti vanhu vari mudiaspora vatsvagire nzira dzokuive vachivhota nekuyurisa kuvhota. Saka tinofungidzira kuti vashacha vayo vachange vachitaura nemasangano epasi rese vanaunited nations uyezve nana African Union nana FADC kuti vaedzere kuisa pressure kuzanupf